Hapana chanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mukuruva, Tedai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu: Prince Dube, David Moyo, Jenny Dzingai, Margaret Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Nsona, Kudam Mahachi, Tileji Adebe, Tendai Darikwa, Masha Umunesi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Butelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Luna na Terence Jugamanja, avo vari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo, vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno: Arius Banda, King Nadolo, Brian Baza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Maurias vaWellington Bandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti chivakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti. Saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Mutauriri weFIFA vaTonisani Gwesera vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kuda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021 iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoinzi mashanu, mapoinzi mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoinzi mana, Zambia ine mapoinzi matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.